girirane kushanda kashibereke shiberepo shirugare parege kuwana chaita mupfunzo ichako kuitumberedza pfepi kumhanya sandikuvashise mukoma ndatimirira irira zvako zvinoita nekutenda iwe mirira mirira
Ranchan, why?